tine urombo zvikuru ta nemumwe wepatient yanga tiri kubatsira anova iye anoti akarohwa nemasoja oro vanhu vanga vakapfeka uniform yemasoja musi wa22 kwamutare akarohwa iye nevamwe vanhu vaviri but iye ndiye akarohwa zvakaipisisa anga akadhimitwa kwamutare mazuva ese kubva musi wa22 kusvika nezuro but nenyaya yekurohwa kwanga akaita anga akakuvadzwa nyama zvakanyanyisa zvekuti zvakabva zvakanganisa even neito dzake pane zvimwe zvinhu zvinoririswa nenyama dzinenge dzakakuvadzwa dzinopinda muropa dzozoenda kuitsvo dzinokanganisa itsvo saka itsvo dzake dzakadzisashandi saka nezuro anga atransferwa kuti aende kuparire nyatswa kuti anoitwa inonzi dialysis yekusuka itsvo kuti dzikwanise kutanga kushanda zvakanaka but zvisinei unfortunately abva atisiya nhasi mangwanani maaround 5 AM kuparira nyatswa
saka tichitarisa kurwara kwaanga akuita uku nekurohwa kwaanga aitwa haana kunonoka here kuti aende kunoedza kugezwa itsvo idzi kana kuti paitwe dialysis
hatingati iye akanonoka nekuti aenda kuchipatara nguva iripo anga ari kuonekwa zvakanaka nemachiremba ekwamutare asi kurohwa kwaanga akaitwa nekuti dialysis haiitwe munhu itsvo dzisati dzafa tinotozomira kuti kana tichinge dzazofa ndopa anokwanisa kuitwa dialysis but maroverwo aanga akaitwa nekukuvara kwaanga akaita zvanga zvakati nyanyei saka even though machiremba nevamwewo vose vanoshanda muchipatara vakaedza zvavaikwanisa kuita zvakanga zvisingakwanisiki nekuti urwere hwake hwanga hwakati nyanyei nenyaya yekuti anga akarohwa zvakanyanyisa
chiremba pane zvamurikunzwawo uwandu hwevanhu vashaya kusvika pari zvino hwasvika pavangani pane vari kupomera mapurisa nemauto mhosva yekuvarova
isu tiri kuziva vatikaverifya vanosvika ivo 15 hatitozivawo kana mamwe maorganisation ane vamwe vatinoziva asise boka redu tiri kuona vari 15
zvinosanganisa uyo ashaya here
tichisanganisira ashaya nhasi